vachipa umbo kukomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pemararamiro ari kuita vamiriri vezimbabwe kunze kwenyika vamwe vabvuma kuti kune zviuru nezviuru zvezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika zhinji pasi rese zviri kuda kudzoka kumusha nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa necovid-19 asi vakati zvizvarwa izvi zvinofanira kubhadhara mari yekudzoka kumusha vati hurumende inobatsira pakugadzirisa magwaro asi vakati vanhu ava vanofanira kubhadhara mari yekudzokesa kumusha semaendero avakaita kunyika idzi vati mari yavakaendesa kumuzinda yezimbabwe munyika dzakawanda pasi rese imari yekubatsira vashandi vehurumende chete kumuzinda iyi kwete veruzhinji vayambira veruzhinji kuti vasangotumire vana kunodzidza kuzvikoro zvekunze kwenyika asi vasingazogone kuzovariritira zvikuru sei panguva dzakaita seino.
Unfortunately, when there is a crisis like this, it becomes a foreign affairs issue.
Kana zvasata sezvazvaita pari zvino vanhu vanotanga kutarisa kubasa redu reforeign affairs mari yatakaendesa kumaembasy ndeyevashandi vedu kwete kubatsira zvizvarwa zvese zvemuzimbabwe zvekunze kwenyika
vamwe vatiwo pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kubva kunze kwenyika zviri kubhadharirwa nemakambani azvaishandira izvo zvinouya zvichigara mumahotera vaimbo vegurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance dr henry madzorera vaudza studio 7 kuti hurumende inofanira kuongorora munhu wese ari kudzoka kumusha
ikodzero yemwana wese wezimbabwe whether ari muzimbabwe kana kunze kana angopinda muno munyika ngaatestiwe ngatirege kutarisira vamwe kuti vatiitire basa redu ndo basa remari dzatiri kupiwa nemadhona ndo basa remari dzemataxpayers emuno muzimbabwe ngatiitei saizvozvo ndokuti tiwane gwara rokuti tofamba tichienda kupi zvino hatitombozivi tiri kungoita lockdown nyika yese asi hatizivi kuti izvo epidemic yedu yakamira sei iyi nyaya yekungoramba tiri palockdown nokusingaperi inoratidza kushayikwa kwounyanzvi muvatungamiri vedu.
Mune imwewo nyaya yaitika mudare nhasi MDCT iri kufanira kutungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe yadzinga nhengo sere mudare vadzingwa maseneta anoti vagideon shoko vahebert sinampande meliwe puti keresenzia chabuka philis ndlovu spiwe ncube unganai tafumanei nahelen sivira mune imwewo nyaya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vasaina mutemo wekuvandudza mabasa ekutapwa kwenhau nekuburiswa kwemashoko wefreedom of information act uyu ndeimwe yemitemo iri kudzikwa nehurumende kushandura mutemo weaccess to information and protection of privacy act ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja.